Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti isiyane nekatsika kekunakurira vamwe nyoka mhenyu vachiti ngaishinge zvekungodya imbwa hono panyaya yekugadzirisa upfumi hwenyika. Izvi zvinotevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avakataura kumusangano webato ravo reZANU PF kumateveleland South mukupera kwesvondo vachipomera vemabhizimusi verudzi rwechiIndia kuti vari kutenga zvinhu zvakawandisa vachiunganidza nechinangwa chekuti munyika mushayikwe zvekudya nezvekushandisa zvichizokonzera kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaine chavanenge vaona chiri kuitwa nevemabhizimusi chakashata, zvakakosha kuti pave nekutaurirana kuitira kugadzirisa matambudziko aya.
Handifungi kuti matambudziko oupfumi hweZimbabwe angapedzwa nokukandirana nyoka mhenyu, kunyanya nyoka mhenyu nevamabhizimusi, nokuti pasi rose kana tichatsonzwisisa kuti chinonzi bhizimusi chii kana kuti mabhizimusi chii, tinoona isu vanodzidzisa nezvamabhizimusi kuti mabhizinesi ane simba rakanyanya chaizvo kudarika hurumende dzipi nedzipi zvadzo. Ruzhinji rwacho haana zvokuruza zvakanyanya zvinganzi vazoruza kudarika hurumende nokuti vanogona kuvhara.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mwoyo mutambasere vanotiwo vamunangagwa semutungamiri wenyika vanofanirwa kubvuma kuti zvinhu zvaondomo ka kwete kungonongedza minwe kune vamwe.
Vamunangagwa vanofanira kutanga kutora responsibility nekuti nyika kuti isvike pairi iko zvino after 5 years kubva muna 2018 kuratidza kuti mapolisi avo eikonomi haasi kushanda, haasi kubatsira. Zvekuramba vachinongedzera kuti vemabhizimusi kuti ani azodii hazvisi kushanda. Chekutangisisa pakuwana nzira yekuti nyika ingabuda sei musituation kutarisira kuti ivo they must take responsibility, vowana nzwisiso yekuti tasvika sei pakadai.
Ukuwo mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotiwo kana kuine vemabhizimusi vari kuita katsika kari kutsiurwa nemutungamiri wenyika aka vanofanirwa kutorerwa matano ipapo.
Sesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, kurudziro yedu ndeyekuti vose vanenge vachihodha mabasic commodities vachida kuti ashayikwe mumarket kuitira kuti vagozokwidza mitengo kana kuti paite nyonganyonga ngavasungwe. Mapurisa ngavaite basa ravo, nevese vezvemutemo vaite basa ravo. Uye kumabhizimusi ikoko tinoona isusu kuti hunyanya hwacho huriko hunoda kuti hunge huchiganhurwa husati hwapararira.
Izvi zvose zviri kuuya panguva iyo hurumende iri kuti dhora remunyika rave kugadzikana kuburikidza nematanho akasiyana-siyana airi kutora. Saka tingati matanho ehurumende ari kushanda here? Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanopokana nazvo.
Nhau yekuti zimudhora riri kugaina, pane zvinhu zviviri zviri kuitika. Chekutanga, pane chikuruku chiri kuitika chekuti tiri kunzwa varume mabhengi vachinzi vari kuudzwa kuti musakwidza marets. Ndo chekutanga ichocho, kunyanya mabirodi change vari kutretenwa kuti mukada kukwidza rate tokutora license. Saka official rate now inoita kunga iri kudzika. Chechitu ndechekuti Ministry of Finance yakamira kubhadhara mapayments macontractors avo vanowanzotamba pamusika mutema, nekuti iri kuda kungomanikidza kuti rate inzi yavo nasimba.
Kunze kwekunge hurumende yatora matanho anokodzera uye kubuda pachena kuti imire papi panyaya dzekugadzirisa zvinhu, dambudziko rekushaya simba kwedhora remunyika richaramba riripo, kunyange hazvo iri kuita zvose zvainogona mukudzikamisa upfumi hwenyika.